Zvikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana kwevaya vachanyora mazamanishoni. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona hweCOVID-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom, pane zvimwe zviri kuitwa here?
Tine mathermometer atinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi, atinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza kuti kuda ane kurwara kwaari kuita, tinomuisa pane yatinoti holding bay, toshedza bazi rezveutano. Saka takagadzirira zvedu, uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira COVID-19 muzvikoro. Takagadzirira.
Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vandoro vari kuchema-chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees, vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana. Munoona sei nyaya iyi?
Bazi reprimary nesecondary education parakaburitsa kalenda rechikoro, kwakawedzerwa mazuva makumi maviri. Ndo mazuva akaongererwa nevabereki zvichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho.